Manera kanaka muriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi, kuri musi wemuvhuro, ndira 10/2022. Makateerera kuStudio 7 nepenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinezvi muchirongwa chedu chanhasi. Mutongi mukuru wematare edzimhosva Chief Justice Luke Malaba vaparura kushanda kwematare edzimhosva vachiti denda reCovid-19 rakavhiringidza kushanda kwematare gore rapera. Hurumende yotarisirwa kusangana nevashandi vayo nemusi wechitatu kuitira kuti vakurukure nyaya yemihoro. Zimbabwe inokundwa neSenegal 1-0 mumutambo wayo wekutanga kumakwikwi e2021 AFCON. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vadzinga basa gurukota rezvevasori vaOwen Mudhanube vachivapomera mhosva yekuita zvisingatarisirwe pagurukota rehurumende izvo vasina kudoma. Mutsamba kuvatori venhau munyori mukuru mudare remakurukota Dr. Meshack Sibanda vati vaMnangagwa vari kushandisa chikamu chebumbiro remitemo 204 chichiverengwa ne104 mukudzinga basa vaNcube. Hatina kukwanisa kubata vaNcube kanawo mutauriri wavaMnangagwa vaGeorge Charamba kuti tinzwe zvizhinji. Mutongi mukuru wematare edzimhosva Chief Justice Luke Malaba vaparura kushanda kwematare edzimhosva vachiti denda reCovid-19 rakavhiringidza kushanda kwematare gore rapera izvo zvakaita kuti nyaya dzakawanda dzisanzwikwe mumatare. Vati denda reCovid-19 rabudisa pachena kuti matare anofanira kushandisa michina yechizvino zvino. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura maHarare nhasi vaMalava vati gore rapfuura matare ange asingashande kwemwedzi mitanhatu nekuda kwekuvharwa kwainge kwakaitwa nyika senzira yekudzivirira kupararira kwecovid-19. Vati panguva iyi pane nyaya shomanana dzainzikwa mumatare uye vanhu vakawanda vaitadza kuenda kumatare. Vati izvi zvakakanganisa zvikuru kushanda kwematare ese munyika izvo zvakaita kuti matare anzwe nyaya shoma pane dzaifanira kutonga. Vati dare repamusorosoro rakapedza nyaya makumi maviri neina chete muna 2021 kana zvichienzaniswa nenyaya makumi mana nenhatu dzarakatonga muna 2020. Dare reSupreme Court rakatonga nyaya mazana matanhatu negumi nepfumbamwe kana zvichienzaniswa nenyaya mazana manomwe nemakumi masere nesere dzayakanzwa muna 2020. VaMalava vatiwo nyaya dzakamhangarwa kuCriminal Court dzakadzikira muna 2021 kana zvichienzaniswa nedzakamhangarwa muna 2020. 2021 pane nyaya zviuru makumi anomwe nezvishanu nemazana maviri nemakumi mana neimwe dzakakwidzwa kuCriminal Court kana zvichienzaniswa nenyaya zviuru makumi anomwe nezvinomwe nemakumi matatu neimwe dzakamhangarwa muna 2020. Vati izvi zvinobudisa pachena kuti matare ese ave kufanira kushandisa michina yechizvino zvino kuti nyaya dzirambe dzichimhangarwa nekutongwa kunyange nyika ikavharwa senzira yekudzivirira COVID-19.
This negative impact fortifies the choice of the theme for the current legal year and the message that judiciaries have no option but to embrace technology.
Matano akatorwa kudzivirira kupararira kweCovid-19 akavhiriga mashandiro ematare uye izvi zvinosimbisa dingindira redu rekuti matare anofanira kushandisa mishina yechizvino zvino mukuita basa rawo.
Vati commission inoona nezvekushanda kwematare yeJudicial Services Commission yatove neurongwa hwekushandisa maICTs Kuvandidza mashandiro ematare, vati chirongwa ichi chichabatanidza padande mutande, matare ese dzimoswa munyika, uye uchichabatanidza matare nemagweta, mapurisa, majere, National Prosecuting Authority, Attorney General, Zimbabwe and Corruption Commission, na vose vane chekuita nematare. Vatiwo izvi zvicharerutsa nekuderedza uori, sezvo zvichireva kuti zvinhu zvese zvinenge zvavekuitwa pajekerere. Mutevedzeri wemutungamiri wesangano remagweta munyika, Amai Rumbidzai Matambo, vaudza Studio 7 kuti vanotambira shanduko yave kunzwa kumatare vachiti zvichaita kuti varambe vachishanda kunyange pakaita dambudziko rinoita kuti matare avharwe.
Takaita zvemusimani tisingakwanisi kuita basa redu, tisingakwanisi kumiririra vanhu vanenge vaine nyaya dzavanoenda kumatare. Saka kana kwakuya ICT yakuita kuti nyange pakatoita zvimwe zvimhingamupinyu zvingauye pamberi apa, toziva kuti tinokwanisa kuenderera mberi nebasa redu ende tichikwanisa kubatsira veruzhinji vanenge vakamira kumiririra.
Izvi zvatsinirwawo nerimwe gweta rekuvulawayo vaBruce Masambu, avo vati Zimbabwe yangi yasarira kumashure.
E-filing e-system yakanaka, tiri kuona iri kugamuchirwa kunyika dzakawanda wanda. Munoti achitozoona here uchitoti isu tasarira, especially panyaya yeCovid-19 iyi. Mune muchonoti mamwe dzimwe nyika waita mavirtual sittings, munoti hatisingakwanisi kumaita because hatina system yacho. Saka kuvapo kwayo chinhu chakanaka.
Gweta zvakare vari mudzidzisi wemutemo paUniversity of Zimbabwe muzvinafundo Love Momadhuku vatiwo kushandisa mishina yechizvino zvino mumatare kucharerusa basa kumagweta nematongi. Vamalava vatiwo zvinhu zvake zvakaoma muna 2021, uye JSC yakarasikirwa nevashandi makumi masere nevasere uye gumi nevasere vari mamagistrate. Vati vanhu ava vaichema nyaya dzemihoro iri pasi. Vati kushomeka kwemari nderimwe dambudziko ravakasangana naro muna 2021, uye hurumende inofanira kuvapa mari yakakwana kuitira kuti vasarambe vachipema kuhurumende nemasangano anoshanda akazvimirira. Vamalava havana zvavataura pamusoro penyaya yavo yakamutsa mutauro mushure mekunge vawedzerwa nguva pabasa nemutungamiri wenyika zvichitevera kupaswa kweconstitutional amendment number 2. Asi vamadhuku vati nyaya iyi yakakosha, uye vanoona sekuti vamalava dai vataura nyaya iyi nhasi.
Ndinononge vaifanira kunge vachitaura panyaya yakara kuafungwa kwakaita majaji Manyowani, vaifanira kunge vataurawo nyaya yekuti ivo vakazokuva zvimwe pase kunyanzi kune vakaenda kukoti. Ndo ndinonzi rule of law zvaiitwa gore rapera, kuti vanhu vangoziva kuti hapana chinovanzwa, hapana chisingataurike, vaifanira kunge vataura nezvo.
Mukuru weHuman Rights NGO Forum Dr. Musa Kika vaudza Studio 7 kuti havana kushamiswa nezvaitwa navamalava zvekusataura pamusoro penyaya yavo vachiti izvi hazvivape chimiro chakanaka.
Nekuti vanhu vazhinji vakatarisa Chief Justice vachipa update iyoyo, voregera kutaura nyaya iyoyo. Vanoona Chief Justice vasina yatingati legitimacy kuti vange vakagara pachigaro ichocho vachitaura zvavanotaura.
Zvichakadai, matare eHigh Court abvurwa zviri pamutemo kuvulawayo mutare nechinoi. Mutevedzerwa wamalava Amai Elizabeth Bounza ndivo vavhura kuvulawayo. Justice Rita Makarao vakavhura kwamutare. Vachitaura kuchinoi, mukuru wavatongi vedare High Court Justice Mary Zimbaduwe vati dare repamusoro muchinoi richanzwa nyaya dzinosvika makumi matanhatu nenhatu kusanganisira nyaya dzekuponda gumi nepfumbamwe. Dare reHigh Court riri kutanga kushanda kuchinoi gore rino pasi pechirongwa chekuti dare iri ringe riri mumatunhu ese munyika. Justice Malava vati JSC yakatodoma mutongi achange achishandira kuchinoi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangucha.
DC Alliance vaJohn Mpanduki vakapambwa musi wechishanu vanonzi vakasiya vakandwa kumucheto kwemugwagwa pedyo nedhorobha reMashava neZuro mushure mekutochwa zvakaipisisa nevanhu vakavapamba ava. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
batore MDC masingo raudza studio 7 kuti vamupanduki vakakuvara zvakaipisisa zvekuti vaenda kunoongororwa nana chiremba pari zvino vamupanduki vanza vakwanisa kutaura nevatori venhau sezvo vasiri kunzwa zvakanaka zvichitevera kurohwa kwavakaita kwemazuva maviri munyori wezvesarudzo muMDC alliance kumasvingo vatsvago nyahunda vati ichokwadi kuti vamupanduki vakazowanikwa nezvero vakakuvara zvakaipisisa
ripoti yatinayo vakawanikwa vakajambiwa kumashava isu pamwe chete ivo guta ravo vamatini murere ndiro rinorova rakazotakura pana rakatora nhengo dzemusangano chako mhanya kuenda kundoona kuti zvakafamba sei tichicherechedza pamwe chete nokutaura navo tinonzwa ivo vachiti vanhu vakavatora vanhu vakaenda navo vakafamba navo vakavatsveta musoro pasi makumba ari mudenga vachivanetsa pamwe chete nokuvarolesa nekuvatocha nezvese zvingava zvakangoitwa zvingava zvakashata vachinzi iwewe unoda Nelson Chamisa unomudire unokupei MDC unoida inokupei why iwe uri kutakura vanhu veMDC alliance pamwe chete nekuita maprograms nokubatsira vakwegura muvikita west imomo zvinokubatsire izvozvo siyana nenhau iyoyo kana uchida kurarama
mudzimai wavamupanduki amaishela zvada mupanduki vatiwo murume wavanga asingakwanisi kutaura uye vange vari mubishire kumurapisa kunana chiremba gweta ravamupanduki vamartin murere vati vakaenda navo kunomhanana nyaya yavo yekupambwa nezuro kukamba yemapurisa epabhikita police station uye vanovimba kuti nyaya iyi ichaferefetwa zvakanaka
nokuti pavakanga vatorwa musi wefriday musi wa7 january 2022 paimba pavo kuma3 aam nemunhu ane vanhu vavasingazivi mukadzi wacho wakanga andisa ripoti nyika papolice base saka patakasvikapo ipanyika papolice base vakati inoitwa kubhikita takaenda kubhikita kubandiko ronzi peace tikandoona assistant inspector ndlovu vakamuitora interview vaitwa interview vakazomupa mapepa ekuti andoonekwa nanachiremba yatoti request for medication saka ikoko ndokwaainda kuti ambondotsvaka vana chiremba handisati ndamubata hangu iko zvino kuti ndinzwe kuti vapedzerana here nana chiremba wanzi chii saka ndomamirira zvakaita iko
hatina kwanisa kunzwa divi remapurisa sezvo mutauriro wemapurisa mudunhu remasvingo inspector kuda kwache dhewa vange vasiya nhare yavo muhofisi iyo yanga ichidayirwa nevadiki pabasa pavo avo vati havakwanisi kutaura nevatori venhau MDC alliance inoti zvaaifungira zvekuti ndezvematongero enyika buda pachena sezvo vamupanduki vakavaudza kuti vairwa vachinzi unotsigirire MDC alliance inotungamirirwa navanelson chamisa asi sazvigaro webato rezanu pf masvingo varobson mavhenyengwa varamba kupomerwa mhosva iyi vachiti bato ravo hariti zvemhirisonga sezvo richikoshesa mutemo wenyika
isu vanhu vezanu pf hatigoni kuita zvinhu zvakadaro tiri vanhu vanotsva mutemo tiri vanhu vanochengeta mutemo ndigovatwa ndichinzi ndapinda panyaya idzodzo semusangano hatidaro isusu vanogona vatori vari vanhu vangokonanawo pane zvavakonana kwete kuti zanu pf hatina vanhu vatambotuma zezanu pf
anoona nezvekufambisa kwemabasa musangano wecommunity tolerance and reconciliation development kana kuti cotad vazivanai muzorodze vati kukwira kwemhirizhonga munyaya dzezvematongero enyika kuri kutyora kodzero dzevanhu
isangano rinorwira kodzero dzavanhu tinoona kutanga kwemhirizhonga tiri kuona mhirizhonga ichiwedzera uye tiri kuona zvinhu zvakadai zvichiitika takuenda kunyaya dzesarudzo izvi zvinoratidza kuti sarudzo dzinotevera dzinenge dzisina kunyatsokujeka zvakanaka nokuti vanhu vachange vachikarudzigwa vanhu vachange vachiidzirwa vanhu vachange kuchange kuchigadzirwa mabhesi nematunhu anenge ari kumaruwa akanyanya kuona kukarudzirwa kuri kuitwa vanhu uku kuzoguma kwakonzera kuti vanhu vasazoda kuparticipata mune zvematongerwo enyika saka isusu sesangano tiri kufamba tichidzidzisa vanhu kodzero dzavo dziri mubumbiro romutemo kuti hapana munhu unokwanisa fanirwa kumbunyikidza kodzero dzoumwe tichikutambisa mabhora achikurudzira runyararo uye tiri kuitisa nhimbe community working partisa vechidiki kuti vave vanoremekedza runyararo
kupamba kwavamupanduki kunoitika pasina mwedzi mitatu yapfuura zvichitevera kufa kweimwe nhengo yeMDC alliance manyashazhambe mawere kwekwagutu avo vakafa mushure mekurwa zvakaipisisa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri vezanu pf ndakamirira studio 7 masvingo ndini Godfrey Mutimba
tare zvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vanoti hurumende yakagadzirira kuita musangano nevashandi vayo kuti izeye nyaya yemari yemihoro musangano uyu uri kutarisirwa kuitwa nemusi wechitatu Uye urikuitwa apo sangano reConsumer Council of Zimbabwe raburitsa mashoko ekuti mitengo yezvinhu yakakwira nezvikamu zvinodarika 25% kubva muzana kana kuti 25.9%. Izvi zvinoreva kuti mhuri ine vanhu vatanhatu yave kuda mari inosvika maRTGS zviuru 91.2 zvine mazana mapfumbamwe nemakumi matanhatu nemanomwe kana kuti 72,967 pamwedzi. Pamari yekuAmerica pamukoto, mari iyi inotenga madora mazana matatu nemakumi matanhatu nematatu ekuAmerica kana kuti $363, asi pamusika uri pamutemo iri mazana matanhatu nemakumi manomwe nemadora maviri kana kuti $672. Vashandi vakawanda vanoti vave kunonga svosve nemuromo. Mukuziya nezvenyaya yemihoro iyi, tabata muzvinafundo Mavhima.
Pane vashandi vamwe vese vehurumende vanofanira kuti vagare pasi seNational Joint Negotiating Council NJNC kuti vaone kuti mari iriko kubva kuhurumende imari uye ivo vashandi kuti vaone sehurumende kuti mushandi ave neupenyu hunenge huri nani panenge pachidiwa mari yakadii. Saka vagara pasi seizvozvo vanofanira kuti vazobvumirana kuti vaone kuti pangaitwa mareviews akadii.
Munotarisira kuti vashandi vachawedzerwa mari iriini chaizvo?
Ndine chivimbo chekuti iyo NJNC ichakurumidza kusangana kuitira kuti vagadzirisei kuti kuonekwe kuti pangaitwa review yakadii uye ndezvipi zvimwe zvinogona kuitwa kuitira kuti vashandi vedu vave vanopiwa mari dzinenge dziri nani, asi zvakare kuti mari idzodzo tinochengetedza value yadzo sei.
Nechikonzero che
given kuchinja kuri kuita maprices uye kuchinja kuri kuita value reZimbabwe dollar redu kunyanya paparallel market iyo inozoita kuti maprices akwire.
Gurukota rezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vachitaura vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo mutungamiri wesangano revarairidzi reZimbabwe Teachers Association kana kuti ZIMTA vaRichard Gundani kuti tinzwewo divi ravo.
Maringe nenyaya dzemuhoro wevarairidzi, isu tagadzirira kuti tisangane nehurumende kuti titaurirane nokukosha kwakaita kuti varairidzi vawane mari yomuhoro yakavandudzwa mwedzi uno. Mari iyi inofanira kunge ichibhadharwa iri muMaunited States dollars.
Nechikonzero chei?
Izvi zvinobatsira vashandi, zvinobatsirawo futi iyo hurumende yacho, zvinobatsira zvakare vemabhizimisi. Saka tinoona kuti isusu danho iroro rinenge rakanakira munhu wese. Zvinobatsirawo zvakare kuti nyaya inflation yatinogara tichitaura nezvayo chive chunhu chisingakanganisi muhoro wemari inotambirwa navarairidzi. Saka tagadzirira kuti musangano iwoyo ukabudirira musi wechitatu, zvinenge zvakanaka kuti obva wangosunga kuitira kuti panozosvika musi wokuti chikoro chavhurwa pasawane zvimwe zvinogona kuvhiringidza kuti varairidzi vange vachitadza kuenda kumabasa. Saka tatarisira musangano uyu.
Asika hurumende iri kuti pari zvino haina mari yekuti ikwanise kubhadhara mushandi wose nemadhora ekuAmerica, ichitiwo iri kuedza nepainogona semuenzaniso, ichiti iri kupa vashandi mari dzekuti vakwanisewo kuti vambogarawo zvakanaka kana kuti cost of living adjustment, uye kupawo vashandi imwe mari yemutero iri kunzi COVID allowance iri mumadhora ekuAmerica.
Isu sevashandi kana tichiisa demand kuhurumende, tinoisa demand yakanangana nekuti chii chakatinakira uyezve takatarisa kuti chii chinganakira nyika nehurumende. Saka demand yedu iyoyi sekutaura kwandamboita ndiyo yatinoona kuti ndiyo yakatinakira. Zvimwe zvinozouya ndokusaka kuchinzika kutaurirana.
Munorevei apa?
Pakutaurirana ipapo vanhu vanopedzisira vaita zvirongwa zvavanoita kuti zvavanoda maresults avanoda iyayo agokwanisa kuti azadzikiswe. Zvinenge zvaakubuda nekuti zvinoitwa nguvai, zvinoitwa rini, Zvese izvozvo ndozvakakoshera process yekutaurirana yemanegotiations. Saka ndozvatinopinza mudariro uye tinopinda mudariro racho vanotaura zvemanegotiations muchirungu vanoti good faith. Ndo yatinenge tichitarisirawo kuti hurumende yacho iratidzewo good faith nokupawo zvikonzero nekubvumawo kuti demand yedu yatavapai demand yakakosha inoita kuti basa rifambire mberi pasina chinokanganisa.
Mutungamiri wesangano revarairidzi reZimbabwe Teachers Association vaRichard Gundani vachitaura vari parunare muHarare. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Masangano anobatsira pasi rose amisa kupa rubatsiro kumaodzanyemba kwakadziva kumavirira kweEthiopia mudunhu reTigray iro riri pedyo nemuganhu weEthiopia neEritrea. Izvi zvinotevera kurwiswa nemuchadenga kwakaitwa mudunhu iri nemusi wechishanu uko kwakasiya vanhu vakawanda vafa. Vakuru vakuru vemuAmerica vasangana nhasi nevakuru vakuru vemuRussia pamusangano wenhaurirano waitirwa muGeneva. Musangano uyu ndewekuziya urongwa hweRussia hwekuunganidza mauto ayo pamuganhu wayo neUkraine. Russia iri kudawo kuti nyika dzekumavirira dziremekedzewo zvainoti zvinofanira kuitwa. Imwe nyanzvi munyaya dzezvemishonga yechivanhu inoti vamwe vanhu vakawanda pasi rose vave kutambirawo mishonga yechinyakare zvikuru munguva ino yekupararira zvakanyanya kwedenda reCOVID-19. Asi inoyambirawo kuti zvakakosha kuti vanhu vateedzerewo zvavari kuudzwa navana chiremba muzvipatara. Mutori wedu wenhau Ropafadzo Mapimidze anotipa nyaya inotevera.
Mazvikokota munyaya dzezveutano nemishonga yechivanhu Dr. William Nyarota vanoti vanhu vakawanda kune nyika dzekunze vakaratidza kufarira mishonga yechivanhu munyika vachiedza nzira dzekuti vasafe nechirwere cheCOVID-19. Dr. Nyarota vave nemakore makumi matatu vachiita basa rekudzidza nezvemishonga yechivanhu iyi. Vanoti vave kutoita zvidzidzo zvepamusorosoro kana kuti PhD in herbal medicine and research.
Tanga kuita basa iri mugore ra1990 kusvika pari zvinezvi ndikaenda kuchikoro ndichinotraina pamusoro pezvinhu izvozvi. Chakaita kuti ndinyanye kuva committed mukati mebasa iri ndechekuona rubatsiro rwekuitwa kuvanhu vakawanda vanenge vaine matambudziko, zvikuru satodedza kuti machronic problems, matambudziko agarisa nguva yakareba asingabatsiriki mukushandisa mishonga yechirungu. Hatingashori kuti mishonga yechirungu yakaipa, yakanakawo dzimwe nguva, asi kazhinji zhinji kacho tinoona kuti vanhu vanozokuvadzwa nekushandiswa kwemashonga iyoyi wozowana toti maside effects. Mishonga iyi painotibatsira inosiya mazai zvimwe zvirwere kuburikidza nekukuvadza kukwadzwa kunenge kuchiitwa mwiri kuburikidza nemishonga iyoyi.
Dr. Nyarota vanoti mishonga iri kunyanya kudiwa nevanhu vari kunze kwenyika zvikuru vekuAmerica. Mishonga inoti mufandi chimuka, zombani uye nemakoni tea.
Kufunga vazhinji venyu tinozvinzwisisa kuti kwaita macalls akawanda kubva kumhiri kwemakungwa vachida kuti Zimbabwe itumire mishonga yakaita sefanji chimuka, vatoti mufavhuke nechinjevere, kwozoita makoniti, kwozoita zumbani amongst imwe mishonga, but iiri mitatu ndiyo yanyanya kushanda zvikurusa. Ndakanzwa matestimonies akawanda zvikurusa kubva kunyika yeAmerica, vamwe vanga vachindifonera vachiti tatisingazoti mishonga iyoyi inotobatsirawo futi pakudzi kwakweshuga, inobatsirawo pane zvekunze kwekubatsira kwechirwere chekorona. Saka chirwere chekorona change chirapika zvakanaka chose tichishandisa mishonga iyi yandange nichitaura pakati pemimwewo mimwe mishonga yatainge tichishandisa.
Dr. Nyarota vanotiwo mishonga yechizvino zvino haifanirwe kusiyiwa nokuti ine painodiwawo. Vaendera mberi vachiti mishonga yepasi chigare iyi inoongororwa nenyanzvi sezvinoitwa mimwe yose kumalaboratory, vakati hapana chekutya pakuishandisa.
Asi musakanganwa kuti tati mishonga yechirungu hatingabva tairasa zvachose, tinoidawo pane patinoida. Asika shinji tikadzidza kushandisa mishonga yatakajairira muchiva muchedu inoita kuti tikwanise batsirikana zvakanyanyisa nokuti tinge tirapa pasina maside effects pama problems atinorapa hatingomiri zvekorona chete asi almost zvirwere zvese mundinzwisa kuti ndati almost zviro kuti hazvisiri zvese nekuti zvirwere zvinouya muvanhu zvakawanda professionally isisu kurapa kwatinoita mishonga yedu inoenda malaboratory tinoshandisa mishonga inenge yakambotestiwa uyezve at the same time mishonga yedu inofanira kushandiswa nenzira dziri professional that is packaging kupeka kwatoita mishonga yedu tinofanira kushandisa nzira dzeutano at the same time even administering kutora kwatoita mishonga yedu inofanira kunge ine mamesurements kuita kuti tiite zvinhu zviri pastandard
sangano reWorld Health Organization rinoitawo ongororo dzekuona mashandisirwo emishonga yechivanhu munyika dzinodarika zana nema kumi manomwe pasi rose uye zviri kuratidza kuti nyika dzakawanda dziri kushandisa mishonga yechinyakare iyi ndakamirira Studio 7 kuHighfields muHarare ndini Ropafadzo Mapimidze.
Zimbabwe yakundwa neSenegal mumutambo wayo wekutanga makwikwi eAfcon 2021 ari kuitirwa kuCameroon. Michael Kariati anotipanya inotevera.
Zimbabwe yese iri mukuchema mushure mekunge chikwata chayo charohwa 1-0 neSenegal mumutambo wacho wekutanga wemakwikwi e2021 Africa Cup of Nations ayo ari kuitirwa kuCameroon. Chiri kunyanyorwadza zvakanyanya ndechekuti chikwata ichi charohwa nepenalty munguva yekuwedzerwa mutambo wapera apo zvikwata izvi zvanga zviri mangange 0-0. Penalty iyi yakandwa na Sadio Mane weLiverpool mushure mekunge Kelvin Mazongwe anzi apiringisa mumutambi. Zimbabwe yanga iri pamberi kudarika Senegal zvekuti kukundwa uku kuri kupesana nemafambiro aita mutambo uyu. Munyori mukuru weZimbabwe National Soccer Supporters Association vaJoseph Mutau vanoti Maorias aita munyama asi veruzhinji vafara nematambiro aita chikwata chavo zvichiratidza nemufaro wanga uri munzvimbo dzekutandarira umo vakawanda vanga vakaungana vachiona mutambo uyu. Hapana kusanganisira munyika muno angatarisira kuti Maorias angatambe zvinodakadza sezvavaita nhasi. Veruzhinji vave nechivimbo mumitambo inotevera iyo iriko neMalawi neGuinea. Mutambo weZimbabwe unotevera uriko nechishanu apo Maorias arusangana neMalawi iyo inotarisirwa pasi pasi mugungano reGroup B iri. Kaliso Pasua uyo aimborairidza Maorias ari kubatsira chikwata cheMalawi kumakwikwi aya. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.
Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisa yanoti 909 AM, 4930, 6170 ne 7270 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz.
Muchirongwa cheLive Talk na8 PM tiri kutarisa dambudziko reCOVID-19 pamwe nezviri kubuda kumakwikwi e2021 AFCON ari kutambirwa kuCameroon. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Mutongi mukuru wematare edzimhosva Chief Justice Luke Malava vaparura kushanda kwematare edzimhosva vachiti denda reCOVID-19 rakavhiringidza kushanda kwematare gore rapera. Hurumende yotarisirwa kusangana nevashandi vayo nemusi wechitatu kuitira kuti izeye nyaya yemari yemihoro. Zimbabwe inokundwa neSenegal 1-0 mumutambo wayo wekutanga kumakwikwi e2021 AFCON. gurukota rezvevasori vaOwen Mudhanube vodzingwa basa nemutungamiri wenyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC City. Murare zvakanaka vateereri. Tokusiyai muchinzwa nhau dze isiNdebele.
Sogu izika disenda bagu.